Ipapa kwa manyepo, makanga mine na sandals, manyowani, makanga mine himbe, nyowani, makanga mine ma boxer short, manyowani. Ndiyo amurukuta wala utisipeko so mkati. Akanga akapekwa ari 12 ma units mu package zimwechete. Mnozizireme mkuti sis lady vagara wa shipa wani nyika yose zvekupfeka kubva kuma socks kusvika kusutu nebhutu zvese vanopa ane chipo chekupa vana vavo zvese zvakauya kudanga mvura chikanga kuwadhi yedimboki nemawadhi ese econstituency zvanga zviri zvinhu zvinyowani zvaitobva mumaplastic.
Tinozwa kuti mamhangara kumapurisa pamusoro penyaya iyo yakaburiswa neNewsday neZuro zvakamira sei?
Nekuona manyepo iwawo abuda muNewsday zvakatyamadza isusu vakatambidza vanhu nevakatambidzwavo maresidensi zvavagumburisa kwazvo kuti ndinganzi ndakapfeka chomukati chakambopfekwa here. Saka vanhu vangotora pfungwa dzavo pamwe chete neni ndokumva taenda kumapurisa. Saka nyaya yacho yakatarisira kupinda redzimhosva mangwana.
Saka muri vangani mamhangara kumapurisa?
Vamhangara kumapurisa ezvinezvi vakupfuura 10 vari kutorwa mastatements nemapurisa vachisusumwa kuti munhu anganyore manyepo nezvatakapfeka.
Iye mutori wenhau akanga aripo here pamaigovera mbatya idzi uye makataurawo naye here?
Mutori wenhau anga aripo. Mutori wenhau watinoziva zvikuru muno mamutare atinofamba naye pese patenge tichiita misangano yedu. Iye anoti ndakanyora statement yangu yakanaka kwazvo zvakafanana nestatement yabudawo nemamapepa even bepa reherald nhasi. Asi pandakatumira stori yangu kuHarare ndakazoona stori yangu yachinjwa nemaeditors ekuHarare vaakunyora zvinoenderana nepfungwa dzibepa ravo.
Saka mune mukana here wekuti munogona kumuregerera sezvo akuudzai divi rake orenyaya?
Inini handisini ndakanyanya kutoropodzwa kana kunyanya kutauriwa zvakakanganiswa. Pepa mufananidzo waro pamberi kumabillboards rangakanyora kuti first lady donates used underwear. Saka mukadzi wemukuru wenyika ndiye anyanya kutoropodzwa nemunyori uyu. Saka kuwithdrawa kwangu kunenge kusina kodzero since nyaya iyi yakanangana nemukadzi wemukuru wenyika ari mutungamiri mukuru kubato rezanopiye kumadzimai.
Ivo amai Mugabe vamhangarawo here nyaya yakumapurisa iyi kuti munge muchizovasiyira nyaya iyi?
Aiwa amai Mugabe tinovamiririra isu, tisi tinotaura tichimhangara zvinenge zvaitika nezita ravo. Ndosaka muchiona kumapurisa paya kuvanhu vanounza nyaya kana umbo kumapurisa kuna complainant anoita walk in or anofona kana informer anotaurira mapurisa nepanenge paparwa mhosva. Saka mhosva ikaparwa nezita ravo tinongoisa mapepa toti munhu wotosungwa. Zvakafanana nekutoropodza mukuru wenyika havatomboindi kunomhangara, vanoziva kuti isu tinenge takavamirira.
Tambozwawo kuti panga paita madzimai angaunganawo pakamba yemapurisa vakachengeterwa munyori wenhau uyu, vanga vachida kuratidzira here?
Kwete, mapurisa achevedzera kuti vanhu vese vakatambira zvipfeko izvozvo ngavauye titore sematement. Nevo vanga vachikatya madza vachida kuripotawo. Saka mapurisa azongotsvaga vashoma pane vanga vaungana semawitness kwakudzokera zvavo kudzimba.